Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 9 zvita December 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu zviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu 4996 vakabatwa necovid-19 nezuro.
Anzigorerese pakutanga kwemuna January ichange iri gorerese human rights ne promotion of democracy around the world. Saka uyu musangano ndiwe kutanga.
Musangano wehutongo hwejekerere kana kuti Summit for Democracy wakashedzwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden unotanga nhasi padande mutande. Varimi vekumashonaland west vanoti vanonokerwa nemvura izvo zvichavhiringa gohwo ravo. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi richiti vamwe vanhu zviuru zvina nemazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 4996 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe ane makumi maviri 4720. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi mashanu ane mazana matanhatu nemakumi maviri nevasere 150,628. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mapfumbamwe nemanomwe ane mazana masere nemakumi matanhatu 3,907,816. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvitanhatu zvine mazana makumi mana neumwe 2,926,141. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, sangano rinomirira vashandi vekanzuro yechitungwiza rechitungwiza Municipality Workers Union rinoti kumbovharwa kwakaitwa muzinda wekanzuro iyi mushure mekuwanikwa kwevamwe vashandi vaine COVID-19 zvakakanganisa basa kwazvo uye zvadzorera shure tarisiro yevashandi yekuti vange vachikasika kuwana mukoho wavo vatarisana nezororo rekisimisi. Mutungamiri wesangano rechitungwiza Municipality Workers Union vaEfrem Katsina vanoti vanokumbira kuvashandi vakuru vekanzuro kuti vaite zvinhu zvavo neungwaru kuitira kuti muzinda uyu ukasike kuvhurwa. Kanzuro yechitungwiza yakavharwa muzinda wayo nechipiri mushure mekuwanikwa kwevashandi gumi nevana vaine COVID-19. Kanzuro yakazivisa nezvedanho iri kuburikidza negwaro rakaburitswa nemukuru anoona nezveutano mukanzuro yechitungwiza Dr. Tondorai Kasu. Studio 7 yakundikana kubata Dr. Kasu kuti tinzwe urongwa hwekanzuro panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navakatsina pamusoro penyaya iyi.
Chokwadi kwazvo kuti mahofisi emuzinda mukuru wekanzuro yechitungwiza Municipality akavharwa mushure mekunge vashandi vanoshanda kunonzi kuHR kuhuman resources department vabatwa necorona vanga vari vashanu. Then pakazoimhanywa mhanywa kuti paonekwe kuti hazvina kunge zvapararira here, ndopakatoonekwa kuti musha unenge watoparara. Ndokutoonekwa vamwe vanokwana kuita 9 vanga vabatwawo, vakabatwawo zvakare. Saka kutaura kwatiri kuita uku, muzinda mukuru wakavharwa, asi pane kutaurana kwatataita chiti tikavhara zvamuchose hazviiti zvakanaka. Saka kune rimwe banda uko zvaro rakavhura, asi pahead office pedu pari kuratidza kuti pavharwa kune vamwe vanhu vose kunze, kune vanenge vachiuya kuzonge vachibhadhara mari dzavo dzamarates. Ivavo vari kupindamo vachiobserva macovid regulations.
Iko kuwanika kwecovid-19 muvashandi vepamuzinda wekanzuro kunokanganisa zvakadii mafambisirwo ebasa mukanzuro yechitungwizi?
Kuwanikwa kwecovid pamuzinda mukuru kunokanganisa basa zvakanyanya, zvikuru patiri kuti isusu takuenda pafestive season. Mushandi wese anenge akatarisira kuti awane mukoho wake. Uyezve pamuzinda mukuru ndipo panosvikira zvinhu zvese zvakawanda zvepakanzuro, zvakanganisa basa zvakanyanya kwazvo, uye zvadzosera kunyange netariro yavashandi kumashure kwazvo. Asinotenda kuti zvinhu zvose zvinobatsirana pakushanda kwazvo zvinogona kutibatsira kuti tiende mberi, tipfurire mberi, kana vanhu vakaisa musoro pamwe chete nokutora madecisions chaiwo anovaka, kwete kungokurumbidza kutora madecisions anogona kutiparadza. Kana pachitwa fumigation, ngapatwe fumigation nekukurumbidza, pavhurwe nekudomuzinda mukuru wekanzuro.
Ko iyo kanzuro pane matanho ayatorawo here ekudzivirira vashandi vasati vabatwa necovid-19 awa kuti vange vasingazobatwa nedenda irori?
Pare zvino hapana chati chanyatsoita clear kuti zive kuti pane matanho avatora here, nokuti takangoshanda nememo yakanyorwa naDr. Kasu vachitaura kuti nokuda kwekuti pawanikwa covid pachitungwiza municipality headquarters takumbovhara, hapana kutaura zvakare kuti vanovhura rini. Asi hapana matanho atatanzwa atorwa, asi isu sevashandi, sebandwa kure vashandi, tinoti ngavakurumbidze kutora matanho kuti mushandi wese atestiwe. Ndinonzwa kuti iwo nezuro vakamhanya mhanya vakatesta vashandi vepahead office, but handi pahead office chete panofanira kutestwa. Mapremises ekanzuro ese, kune vashandi vekanzuro kunofanira kuti vashandi vese vawanewo mukana wokutestwa, vaonewo zvokushandisa zvinodzivirira kuti vasabate covid.
Saka kusvika pari nhasi vashandi vangani vabatwa necovid-19?
Pare zvino pamanumbers atatanzwa pare zvino anoratidza kuti pakatanga 5 pakazoya 9, saka kureva kuti pane manumbers anosvika 14 ari official.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rechitungwiza Municipality Workers Union vaEfrem Katsina vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano wehutongo hwejekerere kana kuti Summit for Democracy wakashedzwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden unotanga nhasi padande mutande. Musangano uyu unonzi uchaitwa kubva nhasi 9 zvita kusvika musi wa10 zvita, uye uchange uchitarisa zvinonetsa hurumende dzejekerere, uye uchipawo mukana kuvatungamiri kuti vazivise kuzvipira kwavo mukusimudzira utongo hwejekerere pamwe nezvavachapindudza, uye kuti vazivise nezvezvirongwa zvekuchengetedza utongo hwejekerere nekodzero dzevanhu munyika dzavo nekunze. Zimbabwe haina kukokwa kumusangano uyu, asi dzimwe nyika dzemuAfrica dzakakokwa kumusangano uyu dzinosanganisa Angola, Botswana, DR Congo, Ghana, Kenya, Liberia, Malawi, Namibia, South Africa, neZambia nedzimwe. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paWellesley College kuMassachusetts muzvinafundo chipodendere vaudza Studio 7 kuti musangano uyu ndewekutanga uye uchange uchitora nzvimbo munandira gore roga roga.
Musangano uri kuitwa ndewekuti hurumende yeAmerica vari kuti iwo matongero enyika edemokrasi ari akunetsekana. Democracy is in decline around the world. Saka vakuita ishi kuti vaunganidze vanhu vari munyika dzekuda kuita zvedemokrasi kuti vaone kuti vanga vabatsire sei mumachallenges avari kusangana nawo uye kuti vanhu vagoshare information yekudzidzisana nezvedemokrasi.
Sei vaBiden vakashedza musangano uyu panguva inoi?
Zvanzi izvo vakuru venyika vemuamerica vakaita maconsultations nemaexperts hurumende nemacivil society vakaona kuti musangano wakadai unogona kubatsira sezvo ivo vari kuti havasi kuda hondo vari kuda kuti hondo dzidzikire vari kuda kuti dhemokrasi kuchitanga kuzere kuwedzere munyika dzakasiyana siyana.
Saka tingati chinangwa chesummit for democracy ndechei?
Chinangwa ndechekuti nyika dzigare patable zviri equal vamwene vamwe vachitaura machallenges pamwe chete nemaopportunities avari kuona erule of law ekuti vanhu vangagadzirisa sei nhau yecorruption kuti vanhu vangashandisei munyika dzine maauthoritarian leaders kutaura nezve nhau dzedisinformation dzekunetsa zvese zvichiitwa america ichionawo kuti ingabatsirisei nyika diki pane maopportunities avanoda kubatsirwa nawo.
Professor Dendere, tinoona kuti Zimbabwe haina kukokwa kumusangano uyu. Sei dzimwe nyika dzakakokwa asi dzimwe dzisina kukokwa?
Chinotaura ndechekuti kwanzi munhu wese angakwanisi kuuya, asi sechipiri ndechekutiwo hurumende yedu inenge ichionekwa iri nyika isingapromoti democracy nemahuman rights.
Saka Professor Dendere, vamwe vanenge vari mumusangano uyu ndevapi?
Musangano uyu hausi kuinkludha vakuru vehurumende chete asi kuti muchange mune vanhu vekumaprivate sectors vanhu vekumedia vakaita senevabati venhau maindividuals akazvimirira local ega nemamultilateral organizations. Kana summiti ichinge yapera anzi gore rese pakutanga kwemuna January ichange riri gore rezvemahuman rights nepromotion of democracy around the world. Saka uyu musangano ndiwe kutanga hausiwo wega uchaitika kune zvimwe zvakawanda zvichauya
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paWellesley College kuMassachusetts muzvinafundo Chipo Dendere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vararidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende haina chirongwa chekurwisana nekupararira kwecovid-19 muzvikoro. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Joe vaudza Studio 7 kuti mari yainzi iendeswe kuzvikoro kuti ibatsire mukurwisa denda iri muzvikoro haina kusvika kuzvikoro. Dr. Joe vati vana vechikoro vari kutapurirana chirwere ichi muzvikoro zvizhinji asi hurumende iri kupedza nguva ichinetsana nevarayiridzi nekuvamanikidza kuita basa pasina zvikwanisiro. Tichienda pamhepo, mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Denda recovid rinenge rapararira muzvikoro zvakawanda muZimbabwe ende nguva yarapararira inguva yakaoma iyo iri kunyorwa maexamination. Ndingangotaura mumasvingo kuti zvikoro zvakawanda zvamasecondary school zvinoratidza kuti covid yakandirira mazaya muzvikoro zvakadaro. Munana Mucheke High School, Vana Mutero High School, Vana Gokomera High School, zvimwe zvikoro zvakawanda kwachivi, Vana Chidlamakono Secondary, vana vakawanda vakabatwa necovid. Zvichiringotaridza ndizvo zvatakagara tichingotaura kuti rubatsiro rwainzi ruri kubva kuhurumende, mari yakabva kuhurumende yakatanga iri 750 million ikazovedzwa 500 million yokukwanisa kutenga zvikwanisiro zvokudzivirira covid inenge isina kusvika kuzvikoro. Zvekare hamuna mvura yatingati running water. Zvikoro zvakawanda Vana Gokomera High School kwakutorina mvura, vana vechikoro vanowanikwa vachinoteka mvura kudhamu. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti utsanana hunonetsa apo mvura inenge isipo. Vana havaendi every time, vanotozomirira maawa kuti vambonoteka mvura kudhamu.
Saka zvamunoudzwa kuti muite muzvikoro umu ndezvipi? Gwara ramuri kushandisa mukurwisana nedenda iri nderipi?
Hurumende kana kuti Ministry of Education inenge isina danho rekuresponda kuchirwere ichi charatidza kuti chakutekeshera neimwe mhando yepamusorosoro. Zvatingonzwa vana tangu kana ndoro vachitaura nezvongoti kune mastandard operation procedures, but zvinongoratidza kuti mastandard operation procedures aya ndeepabepa, asi muzvikoro hamutorina mastandard operation procedures. Nguva iri kupararira chirwere kana kuti yanyanya kupararira chirwere inguva yamazamanation. Saka zvabva zvaunza futi rimwe jangwa muzvikoro rokuti vana vakawanda vakabata nechirwere ichi. Asi tiri kuona maministry officials achitotumira mainstruction kuti varairidzi ngavawanikwe vachiinvigileta vana vakadai. Varairidza vanenge vasina zvikwanisiro zvokuti vazvidzivirirewo kuti vasatapurirwa nedenda iri recovid. Chikondorina varairidzi vakawanda vakatobatwawo nechirwere kuburikidza nekuinvigileta vana vechikoro. Tikatarisa zvikuru kwana Mutero High School, varairidzi vakawanda izvezvi vakabatwawo nevhairasi vavakutorwara.
Saka zvoitwa sei, Dr. Joe? Munozviona sei?
Saka isu maonero edu ndokuti dai pawanikwa mukana wokutaurirana hurumende kana ministry official, health officials, varairidzi navabereki kuona kuti chii chingaitwa kana kuadopta mazano okuti kuda denda iri ringadzivirirwa. But chikurukuru chiripo chatiri kuona ndechekuti vana vane vari COVID-19 positive ngavawanikwe vachiseparata, vachinyorerawo maquarantine vakasiyana nevamwe vana, uyezve vachiinvhijileta navanhu vane zvikwanisiro zvokuti vanozvidzivirirawo kubva kudenda recovid iri. Pane kuti tinowana maministry officials achingopa maorders kuti hatize kuti zvikoro muchadini, chatinoda ndechekuti vana vainvigilate vachiti
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Vamwe varimi mudunhu remashonaland west vanoti vabe kutyira kuti mvura ichatadza kunaya zvakanaka gore rino, izvo zvichavhiringa gohwo ravo. Asi vamwe vachiti vane tarisiro yekuti mvura ichanaya sezvo mwaka yakashanduka mazuva ano. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Mumwe murimo wekumakonde vashemugede vanoti mvura yanonoka kunaya gore rino zvichienzaniswa negore rapera, uye havaone mvura ichizonaya zvakanaka zvekuti vazadze matura sezvavakaita gore rapera. Mumwe murimo wekubhanget vatimoti Zvirongwe vanotiwo nekuda kwekushandukwa kwemamiriro ekunze kwave kuitika hazvichashamisa kuti mvura yave kunonoka kunaya. Vazvirongwe vanoti vane chivimbo chekuti mvura ichanaya zvakanaka uye vachakohwa zvakanaka.
Mvura inonoka kunaya sitasavaretakaita, but tinone hope yekuti iri kuuya. Pange isi bhanje rino ragara tiri pabhangeti apa ekokusimuwaita drought yanonoka kunaya, but peri isusu mvura yekutibage ichitosvike ma5-6 tons padryland tinoiwana pagore regarega.
Mukuru weZimbabwe Pharmacy Union vaPaul Zakaria vanoti makore ano mvura yave kunonoka kunaya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Okay, yashanduka nekuda kwemamiriro ekunze climate change neclimate variability. Zvazvoreva zvekuti makore mazhinji kuona kuti mvura yave kunonoka kubva.
VaZakaria vanokurudzira varimi kuti varime mbeu inokurumidza kuibva vachiti mwaka uchiripo.
Mwaka uchiripo, nguva ichiripo.
Mukuru wa Meteorological Department kudivu rekurima kana kuti Agriculture Meteorologist la Benjamin Kwenda vanoti mvura iri kunaya zvakasiyana makore ose vachiti zvimwe zviri kukonzera izvi kushanduka kwemamiriro ekunze.
Chatinga tichiri kuitika ndechekuti mukacherekedza gore negore kana kuti mwaka nemwaka manayira anoita mvura anosiyana. Izvi mukacherekedza kunyange varimi chaivo vanokuziva kuti gore zuva rakakatikara gore rapera harisiro zuva ravanodyara gore rino uye harisiro zuva ravanenge vakadyara gore repaseri pacho. Saka iyoyo muchirungu tinoiti climate variable.
Asi vakwenda vanoti varimi havafanirwe kutya sezvo nyika ichawana mvura yakawanda kubva svondo rinouya zvichienda mberi.
Nekuti pane zvatiri kuongorora isusu tiri kuona kuti mwaka wedu uri kuratidza kuti uchine mvura yakati wandei yatiri kutarisira. Zvikuru tichitanga kutarisira kanemune munzvimbo dzinara March East, March Central kunyange Harare chaidzo, tiri kutarisira kuti mvura iyi inofanira kutanga kuwanikwa kana kuti inofanira kutanga kunaya yakawanda musvondo rinotevera.
Vakwenda vanoti varimi vanofanirwa kudyara mbeu dzinokurumidza kuibva nekuda kwepave nemwaka. Vakwenda vanotiwo michina yavo iri kuvaratidza kuti kune mvura yakawanda gore rino segore rapera. Sangano reFood and Agriculture Organization rinoti Mashonaland West rimwe rematunhu matatu anosanganisira Mashonaland East neMashonaland Central ari pamberi mukuwanira Zimbabwe chikafu. Nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti matunhu matatu aya akavhiringwa nedambudziko rekuchaya mvura yakakwana, Zimbabwe inopinda munzara. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday mune nyaya pamusoro perimwe bato rinopikisa raumbwa mugweru rinozviti Zimbabwe Socio-Economic Democrats rinotungamirirwa namuzvina bhizimisi vaNkosikona Ndlovu. VaNdlovu vanoti vaumba bato ravo mushure mekuona kuti Zimbabwe ine dambudziko rekushaya mutungamiri. MuNewsday makare vakambomiswa basa sameya veguta reHarare vaJacob Mafume vakadzokera kubasa ravo vachiti nguva yokumbomiswa basa ravo yakange yapera. Muna Gunyana gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakambomisa vaMafume basa vachiti vaMafume vakange vakatarisana nemhosva dzeuori kumatare edzimhosva. MuChronicle mune nyaya inoti chizvarwa cheZimbabwe chine makore makumi maviri nemapfumbamwe, Eric Mpofu chakasungwa muBotswana mushure mekuwanikwa aine vana vanomwe vaakanga achida kuenda navo kuSouth Africa. Mapurisa anofungidzira kuti Mpofu aiedza kutengesa vana ava kana kuti child trafficking. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mawande mana shamara revose Studio 7 nechiti tinotenda zvikuru nebasa ramuri kuita nana mukoma Jonga. Basa tiri kuriona ramuri kuita rokutepfenyura muchitipa nhau dzechokwadi. Nhau iri papa iri kuitika ndeyekuti vanhu muri kungoti mukomana ngaapinde, mukomana ngaapinde, mukomana ngaapinde. Chaari kupinda chaicho kwavakahwina mumatauni umu hapana chatakamboona chakaitwa nemubhisi chino musoro mapotos. Takatanga kumaona 2001 muHarare munana Bulawayo munana Masvingo ndopa dhimejeka matauni pangotanga kuhwina MGC Alliance ndopa afa mumatauni ese. Iko zvino nyika yese inongova marara apa tingoshevhera kuti ngaapinde zvake mukomana. Hapana chamisa is the failure. Ndinotodai simboti vatombozama zvavo. Simboti ndotomboona kuti vane future vakaita dialogue nana ED, tomboita unity government, togadzirisa nyika yedu yoita dialogue. Zvinhu zvofamba zvakanaka kuita genuine dialogue. Ndozvatotokumbira vemukoma komboni variko.
mangwana akanaka ramukomajonga kademiri pastry 7 kwa blessing soon tichiti na matambudziko na matambudziko na matambudziko kwa bakti ya mafinga vaitimira vana chakwa zvezimbabwe isha zvino tirikwadza tirikuzwa kwadzikana kushushikana muhana ndichikumbirawo kuti yaizvida mumbotishikisira voice yangu iyi kune vamiriri vezano pf kuti zvamuri kuita taakusvika kumagumo taakusvika kumagumo singwe time jingozvari kumberi uko kwamuri kuenda zvaakupera zvamuri kuita vezano pf vezano pf zvaakungoguma kaakura chisina magumo vanongotuka kana vanongoshungurudza vabati vatsigiri vemdc alliance vanongoshungurudza vatsigiri vemdc alliance ngavashungurudze vachiziva kuti hakuna chisina magumo taakuenda kumagumo ezano pf zano pf haichina simba zvaakuitika muzano pf kwaakurwisana chete chete saka tinotenda vana mushama motipa manzwi motipa manhau dzechokwadi nhau dzakanaka ndatenda ndine zvangu pita pano papulokwari pasouth africa muteereri mukuru westudio 7
mangwanani mangwanani akanaka pastudio 7 apo ndoda kukwazisa mese pastudio 7 vana mukoma wande vana mukoma mese muri mustudio 7 navana tete mese muri mustudio 7 ndinotenda nemashoko enyu anonakidza mashoko ekutivaka ine urombo nemhuri yekwamavinga rasikirwa nemurume uyu omadhehwa hakusiri imi mega marasikirwa chero nesu tarasikirwa because murume uyu aiti kana achitaura taimuda sterekt toti muzimbabwe tine vanhu vanogona kutaura kudai nesu tarasikirwa sterekt taura kudai misodzi yedu iri pamatama asi ndinoti zvangoitwawo kuda kwamwari ikoko hapana anozvivhara dai mweya wake wazorora murugare nesuwo tongochemawo tine tariro tarwadziwa nekurasikirwa nemurume akaita seuyu tinokumbira vari kuenda kumakrisimasi tifambe zvakanaka tizvibate nekuremeredzawo vatichasangana navo tisakanganwa kuti chirwere chiya checovid chauya neumwe mutoo chaakutobata zvakanyanyisa mese matiri kufamba umo tisakanganwa mamasiki yedu
inini zvangu ndinoona zveupenyu zvichinetsa kuti nyika iyo yakasununguka nekuda kweuori hunobatwa kuburikidza neutungamiriri huri munyika chireva kuti hatigoni kuva chinhu chimwe kana utungamiriri husati hwaziva kune vanhu vari zvino izvezvi tiri kunze kwenyika tine shuviro yezvakawanda zvatinoda munyika medu kuti tizviite asi nekuda kwevanhu vanenge vachiita kumbunyikidza kodzero dzevanhu tora vanhu sevanhu vasina basa toita herezve kuti tigone kurwisana kuti tigone kuziva kuti utungamiriri hunofamba sei nekuti utungamiriri hwavapo hwavakodzero dzavo ivo havachati kodzero dzevanhu hai ndinoona kuti zvinogwadza kuti unokuberekerwa munhamo uchemberera munhamo vana vokuberekerwa nhamo zvingoenda zvizikangu zvikonzeswa nevanhu vanenge vane vudhiire vane udzvinyiriri vanokwata vanhu pasi vachiusira vanhu pasi ivo utungamiriri haugoni kungoramba huri utungamiriri humwe chete husina kodzero hunofanira kubviswa ZANUPF handichavoni upenyu hwavanhu huri mukati mayo asi kutoti iyo ndiyadiwa kutoshungurudza vanhu saka zviri nani hake mukomana apinde
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazu enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu zviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu 4996 vakabatwa necovid-19 muzimbabwe nezuro musangano weutongo hwejekerere kana kuti summit for democracy wakashedzwa nemutungamiri weamerica vajoe biden unotanga nhasi padandemutande varimi vekumashonaland west vanoti vanonokerwa nemvura izvo zvichavhiringa goho ravo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.